vachamisanish kwata chavo change chisanganisira dzimwe nengo dzebato ravo dzemuHarare nevakuru vakuru vebato ravo vasvika paHarare Central Hospital panguva dzekushanyira varwere masikati vakatanga kuona varwere mumaward pamwe nekuvanamatira asi mushure menguva pfupi pfupi mukuru wechipatara ichi Dr. Tinashe Dobby vabva vauya muward yange ina vachamisa vachiti vachamisa nechikwata chavo vange vachifanira kutanga vatsvaga mvumo kuhofisi yavo vadobby vaedza kubudisa vachamisa muward nechisimba asi izvi zvarambwa nevanochengetedza vachamisa izvo zvazoita kuti vadobby vapete muswe ndokurega vachamisa vachiendera mberi nekuona varwere mumawodhi akasiyana-siyana pachipatara ichi vachitaura nevatori venhavo mushure mekushanyira Harare Central Hospital vachamisa vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara uye zvinosuwisa kuti mimwe mipanda yechipatara ichi yakatovharwa sezvo vanhu vasauye kuchipatara ichi.
We've just started with this Harare hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So, yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
Mumwe murwere uyu asina kuda kudomwa nezita audza vachamisa kuti pave nenguva vasiri kuona vana chiremba uye vari kurapwa nevakoti chete. Amai nenzi mukwasi avo vane hama yavo iri kuchipatara cheHarare Central vaudza Studio 7 kuti vashamisika kuti vachamisa vange vave kuda kurambidzwa kushanyira varwere chinove chinhu chinoitwa naani naani zvake.
Handina kuona hangu paine chakaipa pane zvaitwa navashamisa kuti vanopinda zvavo vachishanyira varwere vaida kuongorora maitiro ari kuitwa muzvipatara sezvo vana chiremba vari pamasaidi. Nekuti nguva zhinji tinoona vanhu vachipinda nguva nenguva vachishanyira varwere vavo nyangwe vemachechi tongoona vachipinda vachinamatira varwere. Saka pachazonyatsochinja ndina kuchiona kuti chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vamasimba kuchera vati kunyange hazvo vachamisa vari mutungamiri webato guru rinopikisa munyika vane kodzero yekushanyira zvipatara sezvinongoitwa nevamwe vagari vemunyika ino.
Izvi zvinongoratidza kuti tichine amwe mainstitutions kana kuti vamwe vanhu vanoda kuti vaparadzanise vana vezimbabwe kubudikidza nekukonzera misindo isina kana nebasa rese isina kana zvainoreva. CEO apa handioni kuti vane chavagona. Ndinofunga kuti vakanganisa zvikuru mumaitiro avaya.
Pavabva kuHarare Central vachamisa vazoshanyirawo chipatara cheparenyatwa uko vaona nekunamatira varwere pasina kuvhiringidzwa. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende uku vana chiremba vese vari kuramwa mabasa vachiti mari dzavanotambira hadzichakwani kuti varambe vachienda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.